Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa dzekutova kwanisa kuenda kumaka. Nekuti havana mari dzacho dzekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasemvuri chena ende chikumbiro chekuti employer dai dogadzirisa nyaya idzi nokurumisa kuti machiremba aende kubasa.
Dare redzimhosva rinoti vana chiremba vanofanira kudzokera pamabasa mukati memazuva maviri. Vakuru vesangano rezCTU vogara vakabatirira ura mumaoko zvichitevera kutyisidzirwa nerufu kwavanoti vari kuitwa.
Ndakada kuti ndiribhemere ndikati manje ndingaridzirani. Kwauto shinga ndakamira padoi papapo ndionei umba yese yakutotapurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo.
Studio 7 inoita hurukuro nevamwe ambuya vakapwanyirwa imba yavo nedutu mupengo kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi relabor court rinoti vana chiremba vasiri kuenda kubasa vanofanira kudzokera kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere sezvo zvavari kuita zvisiri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare relabor court vaRogers Manyangadze pamwe chete navaLawrence Murasi vapa vana chiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratiwo kusawirirana kuripo pakati pavana chiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva gumi nemana. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours machiremba anongowanika vachitadza kuenda kumabasa. As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa dzekuti vakwanise kuenda kumabasa. Nekuti havana mari dzacho dzekuti vakwanise vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasame position ende chikumbiro chekuti employer dai dzakugadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda vashandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nekukurumidza kuti vashandi mune zvakanaka uye vadzokere mumabasa avo nengo yakafanira. Saka haizi neyekutya yekuti tingatye, hatifanirwe kunge tichitya employer wedu. Tofanirwa kunge tichitoengeja employer wedu, hatitokwanisa kufanirwa kutibatsira kuti tidzokera mabasa.
Kweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo Vane mukana wokukwidza nyaya wokudare repamusoro soro vachipikisa mutongo uyu kana vana chiremba vakada kutora dano iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda, asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana nachiremba, asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions unoti hwaiugara wakabatira hura mumaoko zvitevera kutambira kwawakaita mashoko ekutyisidzirwa nerufu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti utungamiriri wesangano ravo wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwavanoti wakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo weGeneral Council uyo waitwa nhasi.
Saka nezuro takaona munyori wedu mukuru achitumirwa gwaro rinotyisa rekumuchichidzira pafoni. Achinzi izvo mukaita musangano wemuzive kuti musaite madecision anokanganisa vari kutonga, uyezve achichidzirwa kunzi mukaita izvozvo tichabata mwana wako chibharo uyezve kana kukuuraya. Zvakatumirwazve president inini ndikatumirwa gwaro rakadaro, vice president Florence Taruinga akatumirwa gwaro rakadaro, deputy secretary general Mutindindi, Comrade Mutindindi wakapitumirwa gwaro rakadaro. Saka zvinhu zvatakawana muswara nezuro zvatiri kutotarisana nazvo.
Akakave kechipiri utungamiri weZCTU uchitumirwa mashoko ekutyisidzirwa nerufu gore rino, asi vamutasa vati havasi kuzodzokera kumashure nekumirira zvido zvevashandi avo vanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Hatina chatinomirira nokuti isusu takasarudzwa kumirira vashandi. Saka tinoita zvido zvevashandi, iko zvinota tokokoroteredza maunion ese masekta akasiyana-siyana kuti vataure kuti vashandi vari kuti kudii. Hatina imwezve simba rekunze rinotimisa kuita madecision atinofanira kuti tiite kuti vashandi vaendere mberi. Vashandi vari kunyunyuta, zvino hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufane nzara nemhuri dzavo, havasi kugona kuenda kuzvipatara. Iko zvino kuzvipatara hakuna ana mukoti, hakuna madhokotera. Kuzvikoro vana vari kufane nzara kumaboarding schools. Zvino hazvina kumira mushe munyika, hamuna kumira zvakanaka. Vashandi mari dzavari kutambira hadzitombokwane kuti vatenge chikafu. Saka kana tikachichidzirwa zvakadii, hatigoni kuti timire.
Kunyange hazvo ZCTU ichitiya mhangara nyaya iyi kumapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo. Vamutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo weGeneral Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matano api. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kuburikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti richatanga kuramwa mabasa nemuvhuro sezvo richiti mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa. Mutungamiriri weATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumirirwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Hatingatenderi vanhu vaakushoreka zvakadai seunion kuti varambe vari muzvikoro vachinyebedzera kunge vari kudzidzisaivo vasingadzidzi. Hatingatenderi vanhu vane nzara, vane ukasha kuti vainvigilate manational examinations evana vedu needucation yenyika yedu, nekuti zvinokompromisa integrity yemaexaminations. tinoona kuti hurumende yado yakoka musangano wenhaurirano dzemari musi wemuvhuro October 14 iri nyaya yatanga tagara tichichema nayo nguva yese uku kungori kuve reactionary vachinyefungidzira kuti vangatidzose kumashure tiregerere kuenda mberi neurongwa hwedu tichifunga kuti pane pundutso yaakubuda asi taakuziva hunhu hwavo chakachejedza ndo chakatanga
zvichakadai mamwe masangano evadzidzisi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupiwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuamerica ari maRTGS paawa imwe chete paanenge achinyoresa bvunzo dzegrade 7 form 4 pamwe neform 6 idzo dzakatarisirwa kutanga kunyorwa svondo rinouya hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo vapaul mavhima sezvo vati tigozovafonera kana vachinge vabuda mumusangano pataenda pamhepo vamavhima vanga vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed Ali ndivo vakasarudzwa kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino vaAhmed vakarumbidzwa nekuunza runyararo pakati penyika yavo neEritrea mushure mehondo yainge yave nemakore makumi maviri nekuda kwekusawirirana panyaya yemuganhu mono mutema wekutanga kupiwa mubayiro uyu ndiva Albert Luthuli vekuSouth Africa muna 1916. Vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira vashakabvu vaNelson Mandela vekuSouth Africa, vaAnwar Sadat vekuEgypt uye vaKofi Annan vekuGhana. Vamwe vakapiwawo mubayiro uyu vanosanganisira Archbishop Desmond Tutu vekuSouth Africa, vaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson uye mushakabvu Wangari Maathai vekuKenya vanova mudzimai mutema weku tanga muAfrica kupiwa mubayiro uyu. MuZimbabwe muna 2011 vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai vakambodomwa kuti vapiwe mubayiro uyu kunyange hazvo vasina kuzobudirira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pedzai Ruhanya.
Chokutanga ndechekuti Prime Minister veEthiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita president wedu vamunangagwa pakabva vamugabe. Asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo. Ende runyararo rwomunyika yeEthiopia hwaikanganiswa nekunetsana kwavanga vanako neEritrea. Saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo. Ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal. But beyond peace deal yavakaita neEritrea, munyika mavo chaivo vanhu vaita zvechitsotsi, vanhu vaita zvehuman rights violations, vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu. Vamwe vacho vakaritaiwa, vamwe vakabviswa, majudges anga ari corrupt akabviswa. Vakanyatsokuita kundoadiresa kinda pamongo weproblemu yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana vamengisto negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo. Saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo, mapoliticians vomuEthiopia, even vanhu vomuAfrica. Saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vaMandela panguva diki yavakatonga muSouth Africa after the fall of apartheid. Saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa.
Mubvunzo wekupedzisira, mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica?
Aiwa, wakakosha zvoyo, because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu, mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka, mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no, maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega tisina kana umwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita. VaMandela ndivo vakandoita Nobel Peace Prize. Vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri waMandela. Vakati ini ndinongoita 4 years one term. Iwewe taunde tichitonga chiindai mberi, nyika yeSouth Africa nanhasi ANC chaiyo iri kutonga nhasi is a liberation movement, but ine capacity yokuzviita renew, ine capacity yeself correction, ine capacity yokuti payatadza zvigadzirisa Saka mucherechedzo kuti utungamirwe Zimbabwe. Not all hope is lost. Vamunangagwa nezano vane capacity yekuti vakaita reform the political, which is a rotten political, the political which is decomposed. Vane capacity yekugadzisa nyika inokuti inde mberi.
Nyanzvi mhanya zvematongerwo enyika vachita dzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg, Dr. Petsai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanhu vekumanikaland kusanganisira vari munzvimbo dzakaita seSaruwaka Village nezongoro kwaMutasa Central nedzimwe nzvimbo kuChipinge vakaparadzirwa dzimba nezvikoro nezuro nedutu mupengo. Miti mukuru inonzi yakadonedzwawo nemepo iyi. Dunhu iri rakambowirwawo nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura uye nemepo kana kuti cyclone Idai mukutanga kwegore rino. Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rainge rayambira nezuro kuti matunhu akaita seManikaland, Matabeleland South, Masvingo Midlands uye dzimwe nzvimbo Mashonaland East maitarisirwa mvura mheni uye mepo yakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Ambuya Shila Saruwaka avo vane imba yakatakurwa denga nemepo iyi.
Zvakati tichingobva mumunda mahalf past six kwakubva kwauya mhepo kwakapita dutu rimwe rakabva kumabhazuva raitarisika rakasvipa kuti tsva ndosai tamboona zveba. Mumasure mezvo kwakuda kuti tichipinde mumba kuti titange kuputsa mwoto tabva mumaminda ndopo takatanga kuona mhepo yakauya ichibva kumabhazuwa. Mhepo iyoyo yanga yakaoma yanga ichiisa kwakumbopinda mudzimba kuti tigare titoone dzimba dzaakunga dzaakuda kudonha kwakubuda kwakumira panze wana wangu obva amboti gogonga tipinda wazukuru ngatipinde mubhedhu apo takapinda mubhedhu tizwe zvipikiri zvese zvaakuda kuzurwa kunga umba yakuda kudonhobva tabuda panze saka taatiri pavharanda nguva shoma shoma tiri pavharanda ipopo titoone marata akutodonha maasibhesas kutondeswa kudika kumaminda ende mhepo yeyo handisai ndamboiona mwananga ndiri shirikadzi ndakada kuti ndiridze mhere ndikati manji ndingaridzirani kwautoshinga ndakamira padhoo ipapapo tione umba yese yakutotakurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo. Takazopinda mumba kunga mapast eight pane vamwe vakanga vazouyawo kuti tazwa noizi yaita apo ndikati umba yaenda saka mudarara paindikati handitombozi kuti ndinorara paiba. Izvo zvizvi mwanangu ndiri shirikadzi ndiri panze kana kuti ndizive kuti ndotangira papi kundanda kuda kuti ndichigadzirirawo tumasenzi tokuti ndikatengesawo kana tubhinzi twangu ndotenga fetirazi handichaisumudzi iyo marata acho aenda 13 yangu adonha pasi achibva aenda kooroera futiwanga ari kudzimwe rumu dzeother side.
Saka mune vana vangani nevazukuru vamunogara navo?
Inini ndina vazukuru 5 nemukwasha umwe wakaanga ari kuda urugara waneni angada kuita makosizi aso kuti aone chekubatsirikana ndicho ndiye ndinaye panapa akanga ari kumbata zvebridging chikoro ndiye atombosvidza vamwe majoini kuti ambojoini sebuti ndikwanise kurara here asi ndiri kutya manji kuti mhepo iyi izvo kwakarema kudai ikauya zvenhasi ndingasara ndiri mumba imomo.
Hapana akakuwara here mumusha menyu umu kune vamwewo vakapudzirwa dzimba?
Mukomana one gidzi moonya umwe akanga atomhanya kupinda mubhedhroom saka umba yake yese akabva yatorwa marata kurasirwa kumunda ikokoko saka iye uri kuti chidhina one takazomurova pamusana ndiye ndazwa asi vamwe vese vanga vasati vapinda mumba korara yanga ichinguva yekuda kubika ndozvakabatsira mwari wacho izvozvo.
Ambuya Shila Saruwaka vemumusha wekwaSaruwaka kuMutasa Central vachitaura vari parunare kwaMutasa Central kwakare kumanikaland. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva remuSouth Africa raramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma chekuti kutonga kwavo pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa kuraswe. Vanhu vakawanda vanonzwa kuara muKenya apo ndege yadonha ichangobva mukusimuka panhandare yendege muNairobi. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru nemashoko ekanzuru yavo ekuti inogona kutadza kupomba mvura kubva kudhamu remutirikwi nepamusoro pekuti haichakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi kuzesa iyo yakakwidza mitero yemagetsi nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana. Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru inenge isasakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi nekuti rinenge roda mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ERTGS. Iyo kanzuru ichiwana miriyoni imwe chete mumari dzinobhadharwa nevanhu mwedzi woga woga. VaMaboke vati izvi zvichaita kuti vatadze kubhadhara magetsi anoshandiswa panzvimbo inopomba mvura kuBushmeet kudhamu remutirikwi kuti isvike mudzimba dzevagari.
Zvese yakwidza ne 200%. Yakwidza 200% it means we need about 2 million kuti tikwanise kubhadhara zvese kuti itipe magetsi nekuti mvura isvike kuvanhu. But isusu mari yese yedu atinokolekta pamwedzi maximum yayo inenge iri 1 million. Saka it means pa 1 million ipapo toda kubhadhara masalaries, toda kubhadhara zvimwe zvese, yozoda kubhadhara kuti magetsi. Saka tinobva taita challenge ipapo. Dai kuri kuti ma government departments anoti owa vana ve army, ZRP, ne ZPS, ne mamwe ma departments, ma parastatals government, vanoti owa mari rosvika about 46 million. Kana dai mari yanga iripo, ndofunga zvaitifambira. Dambudziko ratinandiro kuti chero takaita supplementary budget. But supplementary budget, Russian road out and got approved one a minister. Can a minister ask Nako approve? Attended the Kuchaja, Vagari Mari, is Nako approve one a minister.
VaMaboke vati vatatomirira hurumende kuti vape mvumo yekukwidza mitero yemvura kuita kuti vakwanise kubhadhara magetsi asi izvi zvinononoka. Asi vagari vemasvingo havana kutambira mashoko aya zvakanaka vachiti kanzuro haifaniri kuvatyidzira kudaro nekuti ibasa ravo rekutsvaga mari yekubhadhara magetsi sezvo ivo vari kukwidzirwawo mitengo yemitero. Mumwe mugari vabhentiri vanhu vanoti kanzuro yakaita misangano yebhajeti nevagari svondo rapfuura ikati inoda kukwidza mitero nezvikamu mazana mana nokudaro haifaniri kushayiwa mari yemagetsi.
Ndozvisingaitizvi kanzuro yoda kujairira vagari kai ngaione kuti handiti yakatendera ichiti toda kukwidza marets izvezvi ne 400% apa zvese ari kukwidza ne 200+. Saka zviro kuti patori nemaextra mazimari aripo ipapo ivo ndo basa ravo sekanzuro kuti itsvagire vagari mari iyoyoyo kuti vakwanise kubhadhara mari yezesa. Isusu sevagari tiri kubhadhara mari yakawandisa kukanzo imwe isina zvairi kushanda ikoko. Saka kanzo ngaitomeka shuwa izvo ndokuda kujaira vagari topinda murod nazvo izvozvo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mukuti vanoti kanzo inofanira kutevera zvikwete zviri muhurumende zvemari inosvika mamiriyoni anopfuura makumi mana yobhadhara magetsi pane kuvhundusira vagari kuti vachashayiwa mvura mudzimba.
Chinhano chavandautora chinenge chavatigozhera isu sevagari kunyanyanyanya takatarisana nekuti vagari vazhinji tiri kubhadhara mari zvikwereti zvevagari zvishoma shoma katakatarisana nezvikwereti zvine hurumende yedu kukansel. Saka isu zvatotarisira nzvoti ivo vekansel dei vataurira nehurumende vakwanisa kupuwa mari dzedu dziri kuhurumende vabhadhara izvozvo zvacho zvavanoda kubhadhara kuzeisa kuitira kuti mvura isatombodzimwa zvachose nokuti mvura chinhu chakakosha kuvatiri isusu vagari.
Vamwe vagari vanoti nyaya iyi haisi yekutamba nayo nekuti inobata upenyu hwevanhu uye mudhorobha munogona kufiwa nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura. Vagari vanoti dambudziko remvura ragara riripo nekuti magetsi anodzimwa kunopombwa mvura zuva roga roga kwemaawa anopfuura 10 izvo zviri kuita kuti vararame nemvura yemuzvibhorani. Mwanaona nezvekufambisa kwebasa kuzesa injinia Patrick Chivaura vanoti vakakwidza magetsi zvakadaro kuitira kuti kambani yavo ikwanise kuwana moto wakakwana kuitira kuti nyika isarambe ichidzimirwa magetsi sezviri kuitika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
kutanga doti ngati gamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora tochinga famiswe sei kuti itipe pundutso ino haisinguwa yekuramba kutambira mikana iyo mishoma yawanikwa
ndinoona se vanhu weze machurch I think one kodzere kutaura first semas citizens sezvaro zveZimbabwe asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvanodai vati vataura pane kuti ngati mise my elections kwe 7 years ndashaya kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uye zvinozofamba sei ndinoona unga waita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular no domain
ndiri kuti nyaya 7 years iyo vaitora mubhaibheri tiri kuti ngatitambire ishoko iri todi vandudza tori twasanudza ngatisabatirira pa7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika dai tamboti taita 10 years ini ndaingoti ndizvoo 10 years ndo shoko randagara ndichipotaura ndichipoto 10 years dai tamboti anoda kuita MP dzasumudze ruoko rwake ndoda kuti MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato RIP timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka
togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataura yamaita bari chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uye zvemachechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections.
Ava tereri ika mashoko amanzwayo ndivo zvatinenge tichitaura nezvazvo pa live talk nasi kuridziro yakaitwa nevemachechi kuti sarudzo dzimbomira kuitwa toda kuti tinzwe pfungwa dzenyu pa live talk asiko zvinotombotarisa nhau dzemitambo zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano eCASO Premier Soccer League zvatarisana nemitambo yakati pavei asi ichikwanisa kudubura kubva pamusoro pegungano iri Michael Kariati anoti panyaya inotevera
Zvekwata izvi Caps United neFC Platinum zvine mitambo isina kunyanya kuoma asi inokwanisa kuzvidonhedza zvikaita zvekutamba mumitambo yazvo. Makepekepe ari pamusha nehwange nesvondo FC Platinum iri mumandava stadium neyadha mangwana. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaEugene Shoniwa vanoti maGreen Machine nePure Platinum Boys vanofanira kuzopemberera chete kana mitambo iyi yapera kwete kufunga kuti vatotora mapoints ese matatu mitambo isati yatambwa.
Panguva ino hapana magames angangonzi ari easy. Vanogona kupinda munandare wachitarisira kuwina kuti wangangorova timu diki. Ubva wazo kuzvikandira zvinhu zvavo musango wakatemba kuwina wodyiwa.
Asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaFilimon Machisi avo vanofunga kuti Caps United ichakunda pahwange uyezve yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri.
Takondirikuona hangu zvakanaka asi Caps United ndiyo ichibudirira plus home advantage zvayo inenge iri pahome plus yagara ndiyo iri pamusoro pelo. Saka ndona kunge ichiramba ichingobudirira ichienda mberi wange hadione chimina pagame iro.
Asi Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina mutambo wakapfava sewe Caps United neFC Platinum sezvo ine hondo yakasimba apo iri kushanyira Black Rhinos muNational Sports Stadium mangwana zvekare. Pari zvino Black Rhinos ndiyo iri pachinzvimbo chechishanu. Dynamo zvekare haina kufavirwa nerwendo sezvo iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi kunosangana nengezi Platinum Stars iyo isingaroveke-roveke kana iri pamusha payo. Ngezi ichiri nemukana wekutorawo mukombe weleague uyu zvekuti murairidzi wayo mutsva Rodio Lagama ari kudawo mapoints ese matatu kuti apfavise rwendo rwake. Vateveri veHighlanders vari kutarisira imwe mhemberero zvekare apo vari muBarber Field Stadium mumutambo wavo neTel 1 iyo iri kurairidzwa naRaman Gumbo uyo akaita mukurumbira achitambira Bosso. Asi Gumbo haasi kutarisa zvese izvi sezvo chikwata chake chakamira pakaoma makwikwi aya. mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera, Manica Diamonds versus ZPC Kariba. Harare City versus Mushowani Stars. Shondo, Chapungu versus Herentals. Blue Chips versus Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashuka kumagumo ichirongwa chedi chanasi ndokusia ya minastandikile mnaoze isi ndebele, ndini Blessing Zulu.
So kuhisika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ngakhangela ukuthi ilanga leli nqali kuya FDA libuya libe theme yalo. So theme yalo nyaka ithi empowering girls for a better tomorrow. So umjali wenzeka ukuthi ama organization amaningi akhona eZimbabwe ajali ukuthi be organize ama workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho.
Ngohlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini isanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe kumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana uNkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjeni kuFacebook wokubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Theme yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Si ama organization amaningi akhona eZimbabwe ajali ukuthi be organize ama workshops bengene ku radio la ku TV bekhuluma ngetheme naleya ithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzile lo nyaka ukuthi
ngibuza ukuthi manje sithi empowering girls for a better tomorrow kuthoni kimi ngikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya ngase nanzelela ukuthi esikhathini esiningi labantwana abaku grade 7 abaqeda ukubhala but ngenxa yokuthi ababhadalanga school fees abakwazi ukubona ama results abo abanye abakwazi ukuthola izindawo zabo form 1 because ababhadalanga school fees so ngase ngikwenza kwaba iresponsibility yami ukuthi ngigijimise ecampaign engibize ngathi lead girls to school where I'm encouraging abantu engibaziyo ku social media abantu ebenisebenzisana labo ukuthi bangincedise ngifundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana ischool fees for 1 year ngikhangelele ukubhadalela abantwana abaku-grade 6 khathesi besiya ku-grade 7 2020
okwamanje-ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikolo
campaign day siqalise nge-Monday. Ngiyenze specifically for i-International Day of the Girl Child and i-target yami bekuyukuraise i-school fees for abantwana abangu-12. Sengu-12 benjalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6. Ama-province wona lawo bengikhangelele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are leading ama-initiatives khona ngale. So kubalula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayindlakazi esikolo but asela i-school fees. Campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesiyitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyisupport omunye wathi ngizasupporta abangaki so ugcina unanzelela ukuthi i-top yakho ibhadetheleyo you end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa besithatha omama esibabona singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabanyotisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi lokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow. So we are profiling abomama every day. Kusasa le-session thinesikhayele ukuthi online throughout the day sabe sithatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them and then besikhangelela ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign naleyo but abantu esisebenzisana labo bekubona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi hayi sesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week. So we're going to stretch the campaign up to the end of next week.
Litholakala ngapi?
Litholakala ku-Facebook. Facebook ibizo lami nguMantate Mlotshwa. Abantu bakwazi ukuzelela ama-message ku-Facebook. Also niyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call. Isebenzisa u-0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso wenza wena njengomantathi hathi ukuthi phansi kwenhlanganiso.
Ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo and then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-Blessing Fire yena wenza ngezokugida ngoba kusase kuseni from 7:30 to 9 kule-dance and fitness session. I-dance and session leyo ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25. So imali yena leyo iza-contribute as well to i-target yethu e-school fees.
Wenzelwa ngaphi umdanso lo?
FCRR e-Butternut Gardens iku-First Lord Jason Moyo on the first floor. Ku-studio kuthiwa iGibilika Trust. Yikho esiyake senzela khona umdanso na leyo. Uqalisa ngo-7:30 ekuseni.
Lo ke ngonkosazana Mantathe Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa icingweni loPraxages Jeremiah weStudio 7 eseHarare. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu oweGeneral Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo, njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi. Sonke siyakwazi ukuthi okuthiwa i-rule of law kakukho, kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphe ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitsho ikutshengisela ukuthi kule nto esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende athende into abantu asebathabanga ngayo, usuka agxile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kule nto abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo, sokuku-athendwa abantu. Asosicrate ukuthi amadokotela akumelanga ngabathola imali abayitholayo ngokuya ngeke kube ngabantu abalokhu beqhubeka basemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyela isituation injalo. Amatitha ngokuya ngokuya siyo konke amalungelo ukuthi ngayiholwa ngakotitha ngendlela izinto eziningayo kathesi. Babethi baye ngovulo bazathi bayademonstrata kuzadilwa labo kulo ukuthi kudilwe le issue yokuthi imali zamatitha kazikho. Nangamazwe ale rule of law ledemocracy elalelayo abantu bengademonstrata bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekele uku-athendwa abantu. Manje ayi lapha kwethula sangikwazi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume norhulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactor ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo, ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba? Ingayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yakwena le abathi i-PSP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini zithini. Nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke, imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyli lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke. Hayi ethu singaqeda i-period yokubopha le imali izabuye abantu bebezaba patient. But nxa kuyikuthi kuthiwa kuizinto kazibothwa amabhandi upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga, liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kule-austerity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona, kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwa kube sokuthiwa kababophe kona. Kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe? Nxa kungabothwa kube serious incwenye leyo mali ingaphumi, ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatithi, ibizaphuma imali efunwa
ngamadokotela. Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu, isiNdebele, isiShona lesiLungu, zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha ezisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admire Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu umthetho nje u-Section 62 we-Education Act Iwa kucho ukuthi abantu mele bafunde ama languages la angu 3 isiShona isiNdebele lesiKhiwa on an equal term basis up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wona umthetho uthi kuyayenzwa njani? Abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Njengo athi abantwana bafunda isiShona, indlela abafunda ngayo isiShona kumele kube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesiKhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele, after this time kulesiShona, after this time kulesiKhiwa. Uyabona njengami mina vele Bedrich kodwa kathesi ngihlale eHarare, ngiyabefuna ukuthi umntwana nami efunde isiShona efunde nje lesiNdebele lesiKhiwa, konke kufanayo.
Sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo eziqakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela?
Into esifuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonoko, kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezindimi njengamatonga, labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe.
Manje selikhangelelene emthethwandaba, kuzahamba njani? Seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzathethwa nini?
Sikaphila athi njengoba sifakele namhlanje i-application yethu, sesimelele ukuthi uminister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizazuza i-date.
Yebo ke, uxolo lo ngumnumzana Timon Thabana iQwetha ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Live Talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezinkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318. Nzaphinda njalo 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000, kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into eyifunakalayo khonokho ukuthi asilungiseni i-G N U bonke labana abantu othamisa lochangela wesaphile nabo bani bani ebabiza esithi beyanike silungise i-G N U for the wide sike siminto lezi sibemsilizwe ethe suka lapho bese sithi asilungiseni inhliziyo zabantu bemantipelen utalembu besaphile bezomsapota msizi zonke lezi zinto talembu bese qalisile kuyikhuluma yena le language abanye abangafuni uxolo besemkwadele besebemzondele bethi utalembu kasefuni ngani sefuna ukusondeza umnangagwa udabengu bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuxolisa abantu bemantipelen ndamsize. Uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umdabengu yakhinto ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgabe upower, that's why wazi walangalisana isikhathi ediyena manje sengingafa ngingafa baze babengibuza ontongogara nabomashuko lookout ngizoba khona ukuthi ngibathe kodwa hayi ngisishiye senze lokho. So lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayamthanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abana ndaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungala kho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni.
Well, angeke ngizikomente kuley opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuphula. Angizikomente kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. I am angishwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe, but mina ngidinga lo obona ingane ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthula.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-South Africa. Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswaneni wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lifakwe kuSpice ka Group B ndawonye lamaqembu abalisa ele-Al Ahly elakule-Egypt, ele-Etoile du Sahel elakule-Tunisia kanye lele-Al Hilal elakule-Sudan kwisigaba sezibaya somncintiswano we-CAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi lase-Afrika, njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi lokhu kutsho ukuba bazabe behamba imango emide.
Akula itimade singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kukhatshana lapho esiyabe siyadlala khona. Kodwa-ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala. And ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedluleyo iqembu le-FC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sika Group A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, i-TP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye le-Zesco yakwele Zambia. Kusibaya sika Group C kule USM Alger yase-Algeria, i-Mamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu le-Petro Atletico elase-Angola kanye le-Wydad Casablanca ele-Morocco. Kusibaya sika Group D kule qembu le-Raja Casablanca elakwele Morocco, i-JS Kabylie yase-Algeria, i-AS Vita e-DRC kanye leqembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kwisigaba se-Kaslaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kwilimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chicken Inn e-National Sports Stadium, iqembu le-Manyika Diamonds lizanqikelana lele-ZPC Kariba eVengere, iqembu le-FC Platinum lizadibana lele-Yada ngaseMandaba, iqembu le-Nkezi Platinum Stars lizadlala lele-Dynamos ngase-Baobab, kuthi iqembu le-Harare City lizadlala lele-Mshwane Stars ngase-Ruvaru. Ngensonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqikelana lele-Triangle ngase-Luveve, iqembu le-Chapungu lizadlala lele-Herentals ngase-Ascot, kuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Tel 1 ngase-Papa Field. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. UMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlalade likaMehlo kaZulu elesithupha njalo lilesihloko esithi izwe. UMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo maskandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa beziqumbaqumba imbambo zikaSatane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. idlalate lakhe leli linengoma ezilichumi. Njengenhlala yenza umehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu echasisa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvumo leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena kaThuthulane, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Into Yami, Imali kanye Lale ethi Kweli Kude.
Noma nanjume ikhaya nami khona, noma nanjume ikhaya nami khona.
Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
KuFacebook sebenzani mehlo kaZulu mnqolo, o ungithinte kuyo le number +27834302W2 +27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga nsizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kamaskandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha. silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Ndikhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.